Vairaidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tony Raindiraya anogadziriro yavo yasvika pamusorosoro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa, vakomana vari kunzwa manyukunyuku, nesuwo varayiridzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku, manejimendi yese iri kunzwa manyukunyuku, uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murayiridzi weBlack Rhinos Herbert Marowa anoti panguva yekuitwa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa hwegadziriro hwekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu purogiramu yekuti vaite vari kudzimba dzavo, vaona pavanoda kugadzirisa vodzoka pane fresh mind, uye vese vakaenda vakakuvara vodzeke vapore, tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos, tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Blake Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenards, Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murayiridzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata mukombe makwikwi echibuku, itarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano chemakwikwi iwawa. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosvo dzatanga tiinadzo.
Anorayiridza Cranbourne Bullets Nesbet Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa neCOVID-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kweCOVID-19. Murayiridzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasaririra kwavari ivo varayiridzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhabvo idzoke, zvafarira kwatiri sevarayiridzi vezvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanyanyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika mumakwikwi eCup Champions League, chinhano changa chine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.